zino kuchingani zai ne mufaro ini ndini tanuno kawande dikiti eino ini soro ye nauza nasi china ndira 10 2019. Sangano rinomirira vana chiremba re Zimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vanisa kuramwa mabasa kwanga kuchitwa na vana chiremba zvichitevera nhaurirano dzaitwa pakati pesangano iri nevana chiremba. Vanhu vachera vachitambura muzvipatara zvehurumende nhasi sezvo manga musina vana chiremba, zvisinei kuti vana chiremba ava vanonzi vamisa nhasi kuramwa kwavanga vachiita mabasa avo. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo vanosanganisira varayiridzi panyaya yemihoro nezvimwe munhaurirano dzaitwa nhasi paNational Joint Negotiating Council. Masangano yevatori venhau oshura zvakadzama mapurisa ayo akarova mutori wenhau we 263 chat Costa Nkomo apo aive pabasa nezuro. Sangano reWomen in Politics Rosea nemamwe masangano matambudziko akatarisana nenyika uye kutsvaga nzira yokupedza matambudziko aya. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi munyaya dzakasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave.